Ndinokwanisa kuti SADC yasvika pakumeta nenyaya yeZimbabwe. Nyaya yeZimbabwe yanetsa SADC kubva muna 2000 kuzvinezvi amakore gumi nematanhatu Zimbabwe ichingoramba ichidzikira. Saka inyaya yanetsa SADC zvekuti tinorangarira even vana Levi Mwanawasa vakamboedza kuti nyaya iyi ngaigadziriswe. Asi vakatukwa, vakashoropodzwa, vakachichidzirwa zvikati vakadzamara vazongofawo vakasiya yakadaro. Vaian Khama vekuBotswana tese tinorangarira muna 2008 vakamboedza vakatoisa program paBTV vachiti ishu yeZimbabwe inofanira kuti igadziriswe kuti Zimbabwe ikwanisewo kufambira mberi nedzimwe nyika. Asi zvekare vakashoropodzwa, Zimbabwe inyika isingadi kutsiurwa, inyika isingadi kuti nyaya yayo ikurukurwe. Ndisamusha vanoti kana ndichiponda mhuri yangu siyanai neni, hamuzive kwandakabva navo. Saka saka SADC yati nyaya yeZimbabwe regai tiitambire kure.
Vangoni, mashoko enyu nemaonero enyu pamusoro pedanho rakatorwa neSADC rekusakurukura matambudziko ari muZimbabwe.
Chekutanga ndoda kunditaura kuti SADC haisi hurumende yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakabvuma kuti vaane matongerwo enyika avanoda ivo, vakasaudza hurumende yavanoda. Isu hatisi provhinsi yeSADC, isu hatitongo nyika dzivamwe vanhu, isu hatitongo nevamwe vanhu munomu. Hatidi vanhu vanoda kunyetera kutitsiura kana pasina zvatiri kuita zvakashata. Hurumende yemunhu haisi kuuraya vanhu, hapana zvakambonzi pane vanhu vakaurayiwa. Asi kana vanhu vasingatarire hurumende inenge iripo, inyaya inogadziswa nevagari vemunyika imomo chete. Isisu hatina mvumo yekuti tiende kuBotswana kunotaura vanhu vekuBotswana kuti ini vanhu kuBotswana voterai Botswana National Front, kana kutaura kuti masan people vari kuBotswana vari kunzi vari kudzvinyirirwa nehurumende yeMatswana. Tovati isisu kana vasiri kufara totaa kupindira nyaya yacho yekuti ini hamusi kufara nezviri kuitika. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu veSADC vanoziva kuti zviri kutaurwa nevanhu kunzi ngavapindire nyaya yeZimbabwe hazvidei navo ivo.
Vamaguhu, manzwa zvataurwa navanguni munowirirana nemaonero avo here? Vari kuti muZimbabwe hamuna dambudziko.
Handiwirirani nemafungiro iwawo. Mukatarisa nyika yedu iko zvinoizvi, the biggest export yeZimbabwe hachisi chibage, haasi maindustrial products, vanhu vari kutiza namo munyika. You remember kuti kuma1980s taiona a lot of vanhu vachibva kuMozambique vachifudza mombe muZimbabwe, nekuti Mozambique yanga iri kurwa hondo sipo woo. Iko zvinoizvi tine more than 3 million Zimbabweans vanoenda munyika, vazhinji vavo vasina kana dzidzo yekuti vanokwanisa kunowana mabasa epamusoro kune dzimwe nyika.
Vangoni,
vana veZimbabwe ndivo vanofanira kuti vataurirane muno vagadzise nyika yavo. Hapana munhu anobva akauya muno kuzogadzisa nyaya dzemuno muZimbabwe, hapana. Hatisi kuurayana izvi, indikaona munhu webato iri kana bato iri kana bato handidi kurwisana nayeni. Hatisi kuurayana muno aiwa.
Ndaida kumbopindawo panyaya yekuurayana.
Pindai vamaguru.
Nyaya yekuurayana haisi yekuridzirana futi chete. Kana hurumende ikabira vanhu $15 billion yekwamarange, wono kuchengeta mari kunana Dubai nekunana China, vanamai vedu vachitadza kuenda kuzvipatara, vanhu vachisunungukira muhozi.
Hatidi vanhu vanonyepera vanhu. Hapana munhu pano akaenda kuchikoro anoziva kuti vanhu vangatore $15 billion voendesa kuDubai, zvoregedzwa kubatwa nevanhu vari kuwest vanochengeta International Financial Forums. Kune United Nations Convention inobata vanhu vanoba mari vakadaro. Hakuna $15 billion akaenda kuDubai. Dai zvakabatwa kugara nemaamerica zvemabritish nemaeuropeans. Zvinhu zviri kuitika munomu zvinenge zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa. Asi vanogadzisa nyaya idzodzo vanhu vanogara muno vachitaurirana.